America inorwadziwa America mafungira anga ari kuti itsvage nzira dzekuti ipesanise vatungamiri veRussia neChina isudurudze Russia isave neukama neChina asi zviri kuratidza kuti mazano avatadza vatungamiri veRussia neChina vari kutaura kuti vane ukama huchaendera mberi kwemageneration akawanda I think vataura kuti it's an everlasting friendship hatisati tambonzwa ukama hwakadaro
kushanya uku pane zvakunoreva here
kushanya uku vataura kuti vachabatana zvikuru panyaya dzechiuto vari kutaura kuti ivo military alliance yavo vachawedzera kubatana nekubatsirana nekushanda pamwe saka tinoziva kuti America neshamwari dzavo vanga vachema vachipopota kuti China iri kubatsira Russia muhondo yekuukraine saka kutaura kwavari kuita kuti vachaendera mberi vari nekubatana pamwe zvinoreva kuti muhondo iyi verussia vanenge vachiwana rubatsiro kubva kuchina kuti vaendere mberi nehondo yekuukraine
tinoona zvakare kuti mutungamiri werussia vaputin vanotambira zvakataurwa navashi pamusoro pekupedza hondo yomuukraine china ingabetsera here mukupedza hondo iyi america isirimo munyaya iyi
hondo iyi haiperi pasina america mvumo yeamerica hondo iyi hondo yeamerica chero ivo vazelensky vekuukraine hapana chavanoita vasina kuudzwa zvokuita neamerica saka kana america yati hondo haiperi vanongoendera mberi takafara zvikuru vashii vachiuya neplan yekuti paite runyararo hondo ipere chati kutsvaga inyika dzinouya nemadiplomatic solution ekuti titaurirane tiso kuti pasi so far kudivi rekunato hapana plani yatati tanzwa ngaivunze runyararo saka tinoshamisika kuti vanhu vanongoda hondo isingaperi kana kuti vane plani hondo iyi ipere taurirane ndozvatiri kukurudzira kuti russia neukraine vagare pasi vataurirane pasave nevanhu vanongofira mahara nyaya ikwanise kupera so far vashii nevamwewo ndo vega vatiri kunzwa vachivawo neplani yekuti vanhu vagare pasi vataurirane